Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 nyamavhuvhu 2023, zuva resarudzo muZimbabwe. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi tinotarisa zvesarudzo dziri kuitwa nhasi munyika. Vachavhota kekutanga nhasi vanotarisira kuti sarudzo dzanhasi dzichaitwa murunyararo. Vechidiki vekumaruwa vanofara kuti vari kuvhota zvakanaka, vachitarisira kuti zvose zvichaitwa murunyararo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi, ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vavhoti vekutanga vanoti vanotarisira kuti sarudzo dzanhasi dzichaitwa murunyararo uye kuti zvido zvevanhu zviremekedzwe, nyanzvi dzichikurudzirawo kuti vavhoti vatakure zvitupa kana mapasipoti kunovhota. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
So, ivo vari kuvhota kekutanga vari kutiwo kudine zvesarudzo iyi. Studio 7 yabata vawatmo makokova vati vane mufaro mukuru kuve vachinoshandisa kodzero yavo yekuvhota.
Kuda kuexercise all my right nekudecidawo kuti which government inofanira kunditonga zvandinoda inini, because ndinofanira kuona pamanifesto avo for the first time ndichiparticipate, so ndiri kunzwa kufara zvakanyanya.
Izvi zvatsinirwawo navatafadzwa Mafunga, avo vati vari kutarisira sarudzo dzine runyararo raro uye kuti zvido zvevavhoti zviremekedzwe.
Tine tarisiro yekuti sarudzo dzamangwana dzichange dzichienda kumberi murunyararo pasina kunetsana kuzhinji. Tine tarisirowo zvakare yekuti vachange vachimaneja maelections veZimbabwe Electoral Commission vacharespekta kana kuti vachachengetedza sarudzo dzinenge dzaitwa nevanhu tiratidzawo zvinenge zviripo pachena pajekerere zvisina kupokana kupikisana kana kumanikidzana.
Muzvare Rudo Mahembe, avo vaimbova kunze kwenyika uye vachivhotawo kekutanga mangwana musarudzo dzeZimbabwe vati vari kunovhotera kuzaka.
Chinyanya kundinangira chekuti ndiri kuvhota kuti zvandinotarisira kuti zvive zvinoitika munyika mangu ndakukwanisa kuzvibudirira nekuda kwevhoti yangu uye ikodzero dzangu dzekuvhota. Saka ndiri kushandisa futi kodzero dzangu kuti ndivhote. Ndakatarisira kuti vhoti richabudirira murunyararo uye zvinhu zvose zvichafamba sekurongwa zvakaita pasina kumhirizhonga kana kubirirana.
Muzvare Delight Chabata vatiwo vari kufara kunosarudza vatungamiriri vavanoda, asi vachiti shuviro yavo ndeyekuti vanosarudzwa vateerere zvinotaurwa nevavhoti.
Munhu anenge asarudzwa anenge atendwa kuti ange achizotungamira achizonge achizomiririra vanhu ange achinzwawo mazwi evanhu achigamuchira zvichemo zvevanhu.
Sachigaro weZimbabwe Election Support Network vaAndrew Makoni vati vavhoti vanofanirwa kutevedzera zvinotevera.
Kurudziro yedu ndeyekuti ngavafambe nemapepa anokodzera kuti vange vachivhota. Mapepa passport yake iri valid kana kuti chitupa chake chiri valid. Ngaasaenda akabata driver's license aishandi. Pachitupa panodiwa chitupa cherata, chitupa cheplastic kana chebepa chine mufananidzo wake. Anogona kusangana nema queue ngangura mbawari mkiu imomo.
Mukuru we project vote 263 vaya ngasen matete vakurudzira vavoti vane nare mbozha kuti vagare vatarisa nzvimbo dzavanofanira kuvhotera.
Kurudzira kuti business sarzvara nhasi kuti mangwana ingaimucheka kumasteji kuti ari mapolice station api chasa code S3 56 hash inosanzwa nezeki minde pamufa unge muchivhotera muri musatambudzika.
Nyanzvi idzi dzakurudzirawo madzimai achanovhota kuti vasaisa mushonga wenzara kana kuva nenzara dzisiri dzavo. Sangano rinoona nezvesarudzo reZimbabwe Electoral Commission rakazivisa kuti vavhoti vakanyoresa kuvhota musarudzo dzamangwana mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu zvine makumi maviri nevatatu nemazana mashanu negumi nemumwe kana kuti 6,623,511. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuzeki kuti vavhoti vari kuvhota kekutanga vangani sezvo tatadza kubata mutevedzeri wasachigaro wekomishini iyi uye vakafanobatawo chigaro chemutauriri vaRodney Kiwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vechidiki vari kukurudzira kugamuchira zvichabuda musarudzo dziri kuitwa nhasi kunyangwe vavari kuvhotera vakasabudirira. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Chidiki ava vanosanganisira vemapato ezvematongerwo enyika vanoti chishuviro chavo ndechekuti sarudzo dziitwe murunyararo uye pasave nekudeuka kweropa mushure mekuturwa kwevachakunda musarudzo sezvakaitika mugore ra2018. Mumwe wechidiki anotsigira bato reCCC, Vuso Mhlanga, anoti kunyange achagamuchira zvichabuda musarudzo, anovimba kuti bato rake richakunda.
Zvinenge zvabuda musarudzo ndichakwanisa hangu kuzvitambira, asi pane zvindinenge ndakatarisirwa kuti zvindo zvinofanira kunge zvichibuda musarudzo. Nenhau yokuti semunhu akaendawo kuchikoro, anotasokuti kana achinge abva kuyunivhesiti anowanawo basa, anowanawo basa kuti anokwanisa kuzviriritira nekuzviriritirawo mhuri yake. Ndine zvakando zvinenge ndakatarisira mukati meupenyu, plus nemhuri yandogarawo nayo. Asi zvisinei hazvo, zvinenge zvangobuda musarudzo ndizvo ndichangotambirawo, ndine ndisina simbawo pamusoro pazvo izvozvo. Ndinongotiwo kunenge vasarudzwa vacho ngavarangarirewo kuti kune vechidiki vanotarisira kubva kwavari.
Mumwe wevari kuda kukwikwidza kuita kanzura wemugweru muzvare Rosemary Murwisi veZANU-PF vanoti hazvigoni kuti bato ravo rikundwe musarudzo dziri kuuya.
Haazve kukundwa zvanyore tichikundwa because we campaigned, takakampena zvine musindo, saka zvekukundwa hatina rume kukundwa. Sevanhu veMidlands isusu tinoona zvakanaka zvakaitwa naPresident wedu and tinofara nazvo zvikuru because madevelopment and empowerment ari kubetsera endi tichimudzira vanhukadzi vese kune vaugenda zvevanhu vakawanda kudaro.
Mumwewo wechidiki anoti ari kuvhota mangwana ndiva Vincent Kashiri vemuHarare, avo vanoti vechidiki vanofanira kungogamuchira zvichabuda musarudzo kuitira kuchengetedza upenyu hwavo.
After my elections, life goes on. And chero anenge apinda is youth, we should know kuti sisu we have a longer life to live than vakuru. Saka ukada kuzodira kuzvibongo izvozvo kana kwaita zvenharo, unogona kungogurira upenyu hwako panzira. Saka chakakosha kungoaccepta, then waaccepta woita zviripo tikutsvaga zvakatongwa vhangwa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti Zimbabwe Electoral Commission ine chitsvambe chekuita basa nemazvo kuitira kuti mhirizhonga yakaitika muna 2018 isaitike zvekare gore rino.
Chekutanga, vanhu ngavadzidziswe ugaro hwakanaka vagogashirana ende vagodzidziswa kuti pane vachakundwa, pane vachabudirira. Chechipiri, takatangana nezeki, zeki ngaite basa rayo nemazvo nekuti mukarangarira imimi 2018 pakazoita mhirizhonga iya, marizautsi akanga buda akachinjwa kanokwana kuita katatu. Saka zvakakonzeresa kuti vanhu vafunge kuti apa panenge pari kuitwa zvitsveta, panenge pari kuitwa zvekubirirwa. Saka vachidiki vakabva vagumbuka vakapinda mastreets, takazoona mauto achibuda achiuraya vanhu, chinova chiitiko chinosuwisa.
Hatina kukwanisa kunzwa vezek sezvo vatauriri vekomisheni iyi amai Priscilla Chigumba vaRodney Kiwa uye navautoile Slaikwana vanga vasiri kubatika pambozhanare dzavo. Asi mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa agadzirira chose kuchengetedza runyararo munyika nguva ino yesarudzo. Wechidiki anoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira amai Fabialis Mwedzi vakurudzirawo vechidiki kuti vagutsikane nezvichabuda musarudzo kunyange zvikange zvisiri izvo zvavanenge vachitarisira.
Vechidiki vakakwanisa kutambira zvichabuda musarudzo, nyika yedu inoramba iri peaceful. Tinoda isusu peace munyika kuti develop.
Apo sarudzo dzemutungamiri wenyika, vamiriri veparamende pamwe nemakanzura dziri kuitwa nhasi munyika yose, mumwe wevechidiki vaashangwenya vekuchitekete mudunhu reGokwe Kabuyani. Vanoti vari kufara kuti vari kuvhota kepiri nhasi mushure mekunge vakavhota kekutanga musarudzo dza2018. Vangwenya vanoti vari kufadzwa nekugadziriro yavaona yaitwa neZimbabwe Electoral Commission mudunhu mavo kusvika pakupera kwezuva nezuro, vachiti zvose zvinodiwa patsarudzo zvakange zvaunganidzwa munzvimbo dzichange dzichivhoterwa. Vanotiwo vashandi vachavhotesa vave munzvimbo, zvimwe chete nemabhokisi ekuvhotera pamwe nezvimwe zvose zvinotarisirwa. Vangwenya vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vari kukurudzira vechidiki kuti vabude nouwandu hwavo, vachiti remangwana ravo rinobva mune zvichabuda musarudzo idzodzi.
Aya parizvino mukoma tirikuona vhiki yagadzirira, nekuti tirikuona matende apichiwa. Vanhu vayapo, mapolisi officers avapo, mapresiding officers avapo, saka tirikuona senge vhiki inenge yagadzirira.
Imi muri mudunhu reGokwe Kabuyuni, inzvimbo dzatinombonzwa dzinomboita nyaya dzemhirizhonga, kwakamira sei kusvika tipinde musarudzo kudai?
Ya, ichokwadi sekutaura kwamuri kuita mhirizhonga. Kubva atotonga kampeni yedu, ndingangoti takasangana nemhirizhonga imwe chete yakaitika kudunhu rinonzi rekwanenyunga kuwadi 29, uko kukasunga kampeni manager werimeboka weCitizens Coalition for Change akasunga ane mhosva yekuponerwa nzi akambura mapostas. Saka izvozvi akavharirwa haasati atonga, akanyina bhiri yake. Saka ndo mhirizhonga yatakasangana nayo zvaizvizvi kuGokwe Kabuyuni kuwadi 29.
Imi muri umwe wevechidiki vari kuvhota, ndeke kutanga here aka kuti munge muchivhota?
Akakaretechipiri muchivhota, ndakatanga kuvhota 2018. Saka akandechipiri.
Muri kunzwa sei kuvhota kechipiri?
Ndiri kunzwa ndakasununguka, especially paelection yegore rino. Taitoenda tese sevechidiki, tosarudza nekuti kuvhota iraiti ikodzero dzedu. Saka handei tese tinosarudza vatungamiri vatinoda.
Tichitarisa zvamakavhota, tarisiro yamakaita muna 2018, pane shanduko here kubva zvamavhota nezvamuri kutarisira?
Tikatarisa paelection ya2018 sekuvhota kwatakaita, takavhota tichitarisira zvatinotarisira, but zvizhinji zvacho hazvina kumbenge zvakazadzisika. Saka ndo zvinova zvinotirwadza, ndozvokare zvandinoti paelection yegorimei, ndinoti kana taenda neuwandu hwedu tinotarisirawo ramangwana rakanaka, ramangwana rakajuka. Churi tasarudzawo muti vatungamiri vedu vatinoti kana tikatuma tinotarisira kuti vanozviitira zvakanaka, nekuti ndivo vatinenge tasarudza isisevechidiki.
Imi pava nezvakawimbiswa kusarudzo dza2018, zvii zvamungati mudunhu menyu makaona budiriro?
Zvaizvozvi mukoma, handingakurevere nhema, handina budiriro yandati ndaona. Wakatarisa rodhi chaiyo yeGokwe tichitekete zvairi anongova mapotiozi, ukasimuka kunobata rodhi yeSimuchembo, kubva pachitekete kunobata Simuchembo, hazvitofambiki, huri vadzedza dzedza. Ukabvapo uchienda kunonzi kuchaira Mwadha kana kuti kuchikwiti, hakutofambiki, anongova makomba. Kubva pane mbudzi yapachona rodhi yakafa zvekuti tinotomboita pamwe mwedzi, nosekwanguva yezvizapa kubhureki kusina mari kuchibhizeti va vashandi vakamirira mari dzavo, but pasina chiri kubuda. Saka hazvinhu zvinotirwadza zvachose. Zvikoro zvekunyanya zvikoro zvemumaruva, especially pakliniki iri pedzo nechikunoko, ndeye gavhumendi. Saka gavhumendi ikoko hakuna mishonga. Saka ii takatoita zvaizvozvi isiwo mabasa. Pane inonzisemwa maini mudunhu mandiri, hapana yakavharwa, hanene yavanotari yavharwa maini iyoyo. Saka ndopataisesirawo kuti sekuvindisa kwavakatiisa kuti vachativhurirawo maini iyoyo. Otherwise takakwanisawo kubatsirika, but hapana chati chabatsirika zvaizvi. Zvikoro zvekumaruva ukatarisa pasireti yachonaka yakadzikira pachikoro chinonzi Zomba Hai, zvese nezomba puraimari yachona hapana kana zviripo yadzikira, nemhaka yekuti zvekushandisa chaizvoizvo hapasisina pachikoro.
Avo vanga vari mumwe wevechidiki ari kutarisira kuvhota kepiri musarudzo dzanhasi, vaashangwenya vekuchitekete mudunhu reGokwe Kabuyani, vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokusitaurira mega zvamunofunga.
Pinde mkumana nga pinde inindini mawadze honest mawadze honest mawadze nga pinde mkumana pinda mbalu mtoksi zotu uruisa xa opa uchi pa uchi CCC latenda pa studio 7
makadini makadini na mkuma kutosha msika kutu day before maneru kuendez kwa magezi kuma boxi ni mapepa zo lana ele murima tukutosha msika kutu mageza enda tirikuno kumash isti kumageza anu ndesore hiko
masera sema shangiwa pani mwe challenge ya taita pama ballot papers edu e presidential au ya aka printiwa black and white ende ma face akadzima asikana kuonekwa kana ari sachamisa ari kutoita kunge ane ndebvu akaiswa mazindebvu kuita kunge chimujara saka vanhu ngavasatarisa face ngavatarise pakanyogwa nzi CCC uye voziva kuti president wedu ari panumber 2 nekuti vakada kutarisa face vachamushaya kozi ma face kubva panumber 1 kusvika panumber 3 zvimadhara zvakafanana haasi kutomboonekwa kuti ndiye kana kuti haasi ehe saka ngationgororei ipapo kana kansela wedu futi anongori 2 makansela wedu ari pazasi ndiwe number 2 akaitwa mudiki asi ndiwe number 2 asi zviri nani ari kutomboonekera paassembly hapo panana mp yapo ndiwe number 4 asi iro riri kalandi ari kunyatsoonekwa mp wedu ari kunyatsoonekwa kuti hopshava ari kunyatsoonekwa akabuda saka ngatipangwarirei ipapo ngatisatarisai fesi ngatitarisei zita repati yedu udzaivanhu vedu ipapo panotori triki pavakadaro pana president pari triki zvokuti takasatopaongorora pakashata one president ndiye ari kuonekwa kunangagwa ndiye aiswa fesi iri kuonekwa yevamwe vese pakadzima.
Alo ini ndofunga kuti hurumende imbopawo mutemo wekuti vose vari kuda kuvhoterwa vakatadza kuita zvavanovimbisa ngavasungwe ungapawo nemutemo wekuti munhu ngaasungwe mana munangarwa unongotipromisa zvisina basa vakavhoterwa kawena vakatadza kuita zvavanoda zvotoda vasungwe vamboenda kumajeri
muri sei timu studio 7 mesejei ndoda kumbovaudzawo avo vari kusimuka zvavo vachienda kunovhota setakakundikana zvedu nekuda kwemabasa chiwa munhu uzvibvunze paunosimuka uchienda kunovhota kuti ndiri kunovhotera munhu ane 80 years kuti arambe ari muhofisi uchisiya munhu ane 45 years handizivi kuti future yako unenge uchida kuti imire sei unofanira kuzvibvunza uri murod kuenda wozvibvunza uri muraini wozvibvunza wakuisa x atende.
Hello, Pastor Joseph. Pastor Joseph, magadi yenyu. Magadi wana mkoma jungara na mkoma tanonoka. Nindo itko Dixon Jikara, ndiri kuno ku South Africa. Ndurango ta uroma ira nezwa remangwana uko abereki kumusha. Isusu siwa na venyu takundikana kungetiri iko ikoko. Asi imi ndimi munoziva masituation dzamuri kusangana nawo. Saka tokumbira kuti muvhotere pahurumende inopa usanduko. Hurumende ine zvidu zvevanhu even isusuwo kuno kuti akutoniita nekuramba tichishandira izvozvo tisingaoni vabereki nemhuri dzedu penyu watinotorarama hwakaoma chaiko saka tatopa hope yedu ndaro yedu kuti kumusha ikoko ndimi muchakwanisa kuvhoterawo pahurumende inokwanisa kunge ichiisa shanduko inoupenyu kuti isusu tinge tichisenzerawo munyika sevanhu vachiri kukurawo vechidiki tinotendawo kana mukaisawo odhiro yangoi pamberi pevanhu vanhu vakakwanisawo kuinzwawo vachitaurawo nguva ino tinotendawo tinotenda zvikuru vana mukoma tanonokanana mukoma Blessing Zulu
vasorase vanhu vaonera ko ivo idzo nyika dzokunze ko dzinombochemereiko kuti kwanzi dai tando observer maelection okuzimbabwe kuchavanochemera chii ko kana wanzi haufaniri kuti observe maelection yedu kuchokurwadza chii which means vaine pointi yavo yavanoda vaine chinangu
vari zvino vese machange champion haisisiri nguva yekuti vazvicha wanda kuti moita muhide inguva yekufamba muri mumagroup group hazvibatsiri kuti tinzwe nhasi kuti pane mumwe munhu agenda achakawanda mudondo iwo maballot papers akatoinda akatoinda mumapolling station saka uchakawandirichi that means watorasisa zvinhu zvese watotirasisa kana uya still hiding waimbobvumirei kuti ballot agent iwo uri so coward like that.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Nhasi izuva guru muZimbabwe nekuti mamiriyoni nemamiriyoni evanhu vari kuvhotera mutungamiri wavanoda pamwe nenhengo dzeparamende nemakanzura avo. Hurumende yakatara kuti zuva ranhasi harisi zuva rekuenda kumabasa kana kuti iholiday, ichiti izuva rekupa vanhu nguva yekuvhota. Regai tinzwe kubva kumutori wenhau weStudio 7 Rutendo Mawere ari pane imwe nzvimbo yekuvhotera muHarare. Rutendo, uri papi uye pane zviri kuitika here?
Waita basa tanonoka wande. Ndiri paGirls High School. Pane musese pari zvino wekuti vanhu vamirire kuvhota, asi kuvhota kunotanda na7 mangwanani, saka gedhe repachikoro iri harisati ravhurwa kuti vavhoti vapinde mukati. Asi patova mune mutsetse wakati rebei vanhu vakamirira kuvhota. Tabvumidzwa zvedu kupinda sevatori venhau. Pane mapolling station matatu but ose ari pasi peGirls High School, saka vanhu vachange vachivhota zvichienderana dese inemu yako. Saka pane polling station A, polling station B nepolling station C.
Sokuona kwako, vanhu vanofungei pamusoro pesarudzo idzi? Chii chawakaona mumazuva mashoma apfuura aya takamirira zuva ranhasi?
Ndoona sekuti bhendoguno vanhu vane chidikwa-dikwa chekuva vachivhota vachisarudza vatungamiriri vavanoda, kusanganisira mutungamiriri wenyika, kusanganisira achavamiririra mudare reNational House of Assembly, uyezve zvichazobudawo mavhotero avo nepamasenata, uye zvakare kusarudza mutungamiriri kana kuti watingati kansera. Saka ndikuona sekuti kumukira kwaita vanhu vachiuya kumutsetse chiratidziro chekuti vanhu vane chido chekuva vachivhota kana kuti vachiita kodzero yavo yekuvhota, uye zvakare kusarudza vatungamiriri vavanoda. Kunyange zvazvo iri holiday, vanhu vakawanda vachitarisirwa kunge vasiri kumabasa zuva ranhasi. Nyaya yekuti vanhu vamukira rungwanangwanani mapolling station asati avhurwa zvinoratidza kuti vanhu vakagara vatogadzirisa nyaya yekuvhota mangwananano.
Rutende, mumazuva apfuura mashoma aya tanga tichinzwa pamusoro pezvekurohwa kwevanhu nezvimwe zvakadaro, mhirizhonga. Unoona sokuti izvi zvose izvi pane zvazvakaita here kuvanhu? Pane vanhu vakatya here kuti havachaenda kunovhota nokuti papachiita mhirizhonga, vamwe vachirohwa uko neuko? Vanhu vakazvitora sei? Vari kuzvitora sei? Vanotya here kuenda kunovhota?
Ndoona tanonoka sekuti zvinosiyana nenzvimbo. Munzvimbo yandiri mukati meHarare, mudhorobha reHarare, umu munofungidzirwa kuti mune vanhu vasingachatyi kuratidza kuti vanoda kuvhoterani. Asi ndoonawo sekuti kumaruwa, nekuti tine zvimwe zvatiri kunzwawo kumaruwa zvekuti vanhu vari kutyichidzirwa kuri kunzi 300 meters away from the polling station, pachange pakagara vanhu vanenge vachinyora mazita kuti apinda ndiani. Uye zvakare kune dzimwe nzvimbo ndaiudzwawo nehanzvadzi yangu ari kumasvingo achinditaurira kuti kwaanogara vakanzi vanofanirwa kunyoresa mazita kuna sabhuku, uye zvakare vachabuda pamwe chete nasabhuku. Asi muguta rino reHarare tanonoka, rega nditi vanhu havasi kuratidza kutya. Uye zvakare pandatenderera panzvimbo yeGirls High, hapana wandiri kuona kuti ari kunyora mazita evanhu vari kuuya kuzovhota kana kuti ari kukanganisa kuvhota. Vanhu vakazvimiririra vachiratidza kuti hapana chavari kutya.
Wataura nenyaya yevanhu vakamira pamagedhe vachinyora mazita evanhu, zvinozikanwa here, waonawo here kuti vanhu ava vanga vavanhu vekupi, vanga vavanhu veZANU PF kana kuti vanhu veCCC, vanhu vei ava vauri kutaura rutendo?
Vanhu vaita uko kuti vatange vakamira vachinyora mazita vanonzi vanhu vebato kana kuti sangano rinodyisana nebato reZANU PF rinonzi Forever Associates of Zimbabwe. Pati panguva dzino hapana chandati ndaona papolice station yaDiri chekuti ndingati vanhu ivavo vari pedyo kana kuti vari kure. Asi tichange tichitendererawo zuva ranhasi munzvimbo dzinogara vazhinji, misha inogara vazhinji, kuti tione kuti izvi ndizvo zviri kuitika here zvechokwadi. Asi pari zvino paGirls High School pandiri vanhu vakamira mutsetse, vese vari mutsetse vari kuratidza kuti vanhu vari kuda kuvhota zuva ranhasi.
Ko zvikwata zvekune dzimwe nyika zviri munyika kuzoongorora sarudzo, zviri kufamba-famba kwese kwese here? Zviri kufamba zvakasununguka here? Nekuti takanzwa zvekuti pakaita sokusawirirana nezvimwe zvikwata. Vari kufamba sei? Vari kuita basa ravakatinga here?
Mukutenderera mandaiita tisati tasvika pazuva ranhasi, ndakaona kuti maobservancy groups kana kuti vaongorori vesarudzo vari kubva kunyika dzakasiyana-siyana vari kutenderera vachiita mabasa avo vakasununguka. Asi pari zvino papolice station yandiri hapana wandati ndaona akapfeka mbatya dzeobservation kana kuti vaongorori vesarudzo. Asi zvinogona tine kudaro nekuti mapolice station haasati avhurwa, sezvandataura kuti mapolice station ari kutanga kushanda na7 am.
Hurumende iri kuratidza kutya here? Nekuti takavanzwa vamutsvangwa vachiti vanotya kukundwa. Iri kuratidza kuti iri kutya here hurumende yeZANU PF?
Ndofunga izvezvi kuchiri kuseni-seni sandodoka titaure kuti pane zvichaitika here kana kuti pane kutya kuriko. Asi ndofunga kuti nekufamba kwezuva tichange taakunyatsokuona yatingati pachirungu a clear picture kuti hurumende iri kuzvifambisa sei, iri kutya here, pane zvairi kuitira kutyishidzira vanhu here. Asi pari zvino ndingati kuchi kuseni-seni kwekuti titaure izvozvo.
Ndochibvunza pamusoro penyu vatori venhau, muri kuita basa renyu zvakanaka makasununguka here? Ndezvipi zvipengamupinyi zvamasangana nazvo kana kuti zviri kukutadzisai kuita basa ramuri kuita?
Tanonoka semutori wenhau, ndingati tiri kuita basa takasununguka. Ini ndingati kubva zvatanga kutsvaga rutsigiro kana vezvematongerwo enyika, mapati zvematongerwo enyika achitsvaga rutsigiro, hapana chipingamupinyu chandingati ndasangana nacho. Zviri kuitika ndezvekuti takapiwa mvumo neZimbabwe Electoral Commission, saka tine makadhi anoratidza kuti tiri vatori venhau. Uye zvakare pese patiri kusvika tiri kuzviintroduca kana kuti tiri kuzivisa vanenge varipo kuti tiri vatori venhau. Saka kusvika pari zvino ini nedzimwe shamwari dziri pedyo neni hapana dambudziko ratati tasangana naro pati zvino. And tiri kuita basa redu takasununguka. Uye zvakare ndiri kuona kuti kunge gore rino pari zvino zviri nani sevatori venhau. Hakuna kunyanyokutya zvakanyanya kuti tingasangana nematambudziko kana tingasangana nekurohwa. Saka ndinoti pari zvino tiri kushanda zvakasununguka uye tiri kukwanisa kuita basa redu nemasho.
Rutendo, ndinotenda zvikuru umwe wangu, ndinotenda nemashoko awatipa neruzivo rwawatipa. Asi uramba uchiita kubasa, asi unoita basa wakatarisawo sure uchiona kuti kunani kuzokwauri kubva. Ndinotenda chaizvo Rutendo, ndinotenda.
Waita hako Tanonoka wani.
Uyo angari Rutendo Mawere, mutori wedu wenhau weStudio 7 ari muHarare neStudio 7.